manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera gunyana 12 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro
Tiri kuti netsei ndechekuti ufakazi huri kuonekwa huchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatsho yevanhu vakaita mhosva iyi
Gweta riri kumirira Tawanda Mucheiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya yekuti ndiani akahaya motokari yeImpala Car Rental yakashandiswa kupamba Mucheiwa.
Tikona kuti tine kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rosvisvikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwava mazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224 zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 7479. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 5660 zvichitevera kupona kwevanhu makumi maviri nevashanu nezuro wakare. Uwandu hwatadzivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere nezviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 28,698,000 uye vafane chirwere ichi vadarika mazana mapfumbamwe nemakumi maviri ezviuru kana kuti vadarika 920,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvisere kana kuti vadarika 6,638,000. Vanhu vafama America vadarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vadarika 197,000. Gweta riri kumirira Tawanda Mucheiwa vaNgobani Stole vanoti havasi kuwana rubatsiro rwakakwana kubva kuhurumende pakuferefeta kuti ndiani akahaya motokari yekambani yeImpala Car Rental iyo inonzi yakashandiswa mukupamba Mucheiwa musi wa30 Chikunguru. Zvichiteera kupangwa kwaakaitwa, Mucheiwa akazowanikwa aine maronda ekutotywa kwaakaitwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. VaStole vanoti vakasvitsa nyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala kudare repamusoro iro rakapa mutongo wekuti kambani iburitse zvose zvainazvo pamotokari yakashandiswa mukupambwa kwaMucheiwa uyo anove muzukuru wemutori wenhau uye ari mupepeti weZimlife mudhudhuzi Matutu. VaStole vanoti kunyange hazvo pava nemutongo uyu havasi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyaya yaMucheiwa inyaya iri kuenderera mberi. Tiri kuti netsei ndechekuti ufaka zvirikuonekwa uchibudira pachena hausi kutorwa nemapurisa kuti vauendese mberi kubatswe vanhu vakaita mhosva iyi. Nemakungidziro edu tinoona kuti kune vhidhiyo irikumbobuda-buda, kune mazita anombobuda-buda, kune ufakazi urikumbobuda-buda kuti Mbaraka hai. Ufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsoutora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaita kudaro tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro, tienda kunoita ex parte application yeAntony Pillar order. Antony Pillar order zvatinenge tichireva nezvekuti tinoenda kunokumbira dare kuti rutipe masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaiziri. Taita izvozvo zvokunetsa ndezvekuti sherif muHarare ari kudhonza makumbo kuti atibatsire.
Vasitole, vateereri vangadewo kunzwa kuti izvo imimi segweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvamboda kuti zviitwe izvi?
Kumapurisa takasvitsa kare kare kombideiti iye munhu achisungwa achitorwa, saka mapurisa anoziziva. Ende mapurisa semaonero edu haasi kuda kuti basira. Tichazama nepatinogona napo kuti tisvike patinobatsirwa chero chinetsa sei.
Pamasvika nekuferefeta nyaya iyi imimi segweta, mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuImpala kahai. Tinoziva kuti mota dzeImpala kahai dzine matreka. Munhu akatora mota iye anofanira kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuImpala, mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakavha 3000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tirikutopembera pembera, zvinhu zviri pachena zvokuti needza. Umbo huripo, zvirikushayikwa ndezvokuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowu huri kuImpala kahai hupiwe register wehigh court kuti aubate, because vatikufungidzira ndechekuti Impala kahai iri involved. Saka zvationa ndechekuti umbowu hwacho neImpala kahai unzwe kuna register wehigh nesuwo tiubate, because remember in terms of our constitution we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaroka nyaya yedu iri kufa, inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Government institutions semakuonero edu ari kutireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kuvharidzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naassistant commissioner Paul Nyati, bati izvo sekuziva kwavo hapana kuferefetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeImpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mamwe mapurisa ake law and order kuBulawayo, vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti chii? Kune vanhu vatirikudifenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter, right? The very twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasungu vakabata Tawanda. Kana assistant commissioner achiti hazi tombozvizivi, zvokutotibvundutsa.
Ava vanga vari vaNgobani Sitole, gweta raTawanda muChehiwa, vachitaura vari paRunhare vari muBulawayo. Studio 7 haina kukwanisa kubata kambani yeImpala kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi, asi kambani iyi yakabudisa mashoko munguva pfupi yapfuura ichiti chashanda nemapurisa uye kuzivisa mapurisa kuti ndiani akahaya motikari yavo iyo yakazoshandiswa mukupambwa kwaMuchehiwa. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, avo vati hapana zvavanoziva nezvenyaya yekuferefetwa kwekambani yeImpala Car Rental. I am not aware. Sangana remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya iri kupomerwa mutungamiri weZimbabwe National Students Union vatakudzwa ngadziore avo vakasungwa nemusi wechina vachiratidzira pamuzinda wekambani yeImpala Carrentown. Vangadziore vakamiswa mudare nezuro asi mutongi wedare akati achanzwa chikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso nemusi wemuvhuro. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vanoti zviri kuitika pavasungwa vakawanda zvava zvekungoda kurwadzisana.
Takudzwa akapinda mudare zuro musi wechishanu asungwa musi wechina arara mapurisa ende nezuro nyaya yake yakapinda mudare mbitanzi ipata mberi pane dzironzi nezviri mateko aizo matepo akati wachazonzwa nyaya yebheu yake pachikumbiro chake chekuti anga achitongwa chibva kumba nemusi wemande. Saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri weZimbabwe National Students Association zinaso ari murimat prison.
Ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera?
Tingatonzwa neya ivo magistrate mateko kuti nemataya kaendesa nyaya yatakudzwa kumusi wemuvhuro nokuti vanenge vakaudza dzekrao yatakudzwa mupfuma weiiaaboloaasremerai kuti vakabatikana aitofunga kuti nyaya yebheu yazotara constitution freedom yemunhu kana kuti rusunguko rwemunhu is a fundamental right yakakosha zvikuru todzero yakakosha strike itofunga kuti ichanzinzwi tinhasi chairo semugovera kana even musi wesondo mangwana nokuti matare emuzimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese asi hatizi kuti nemhaka yei kutongi akati nyaya izonzwike musi wemande. Saka zvinhu zvinotibatabata zvikuru zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu dzekuti ora vasambonyikizwe kodzero kutavo munoziva nyaya yakasungirwa akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration varukunzi wakaita wakaratidzira kufamba neImpala Carrentown inonzi nemota yakashandiswa pakubatwa kwakaitwa mukomana Tavada Muchaiwa. Saka tonetseka zvikuru kupanishwa kwakadai.
Maitiro akadai akaitwa namajistrate uyu akanga achinzwa nyaya yavangadziore, imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei?
Kurwadziwa mushure kune ndangoti dezeware pane zvakawanda zvaiitika munyika yedu yeZimbabwe. Vasongori vangadziore chete vagara muchirongo zvokuita weekend varimo mana Godfrey Kwawo netandela vekumasvingo unozviziva mese kuti takagara mazuva anopfuura ma40 days wanamutoma hoko wechimono mutoma Jacob Ngarivhume wanana Frank Chikore wanawana majournalist na Takawira vakatogarawo mazuva akati wandei muchitongo. Asi sezvo vakaona zvakaitika kuzankuma Godfrey kuraone nyaya yaone musi wechina musi wechishanu takutadza vana mhosva asi vagara 40 days mujeri. Tiri kuona kuti kune kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Varimi vakawanda vari mudunhu reBuera North vanoti vachatadza kurima zvakanaka panosvika mwaka wekurima sezvo mombe dzavo dzakawanda dzakafa nezvirwere zviri kuuraya mombe munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Sandra Mazvita, vanoti vakarasikirwa nemombe gumi nembiri. Amai Mazvita vanoti mombe idzi dzaingobuda masiriri pamwe nemadziwa dzisati dzafa.
Yaingoti makuseni waiona dzichibuda masiriri nemadziwa. Ini pachezvangu ndaive negumi nembiri asi danga rose rakaparara. Zvatipa nhamo hombe madhimeni acho munharaunda mashoma zvekuti takapindana nedambudziko hombe nekuti hapana kwataiwana ruzivo rwedziri rwechirwere chacho.
Mumwe murimi wemunzvimbo iyi, amai Susan Panganai, vanoti kufa kwakaita zvipfuwo zvavo kwakasiya vari pamhene.
Ndakunaya but hapana kana pekutangira. Vanhu vazhinji tave kushushikana, mombe dzakapera kufa. Izvezvi tiri kuitiswa iyo programu yepfumvudza but nekuti hapana paungarime chikafu chinogutsa uchiita zvekutimba nekapadza. Dai hurumende yati hwawo chichemo chedu.
Asi nyanzvi munyaya dzekurima, Muzvare Hazel Setaunyane, vanoti chirwere chiri kuuraya mombe ichi chinokonzerwa nezvishambwe, uye mombe dzinenge dzichida kudhibhiswa nguva nenguva.
Chokwanisa chiri chirwere chinokonzerwa nekusadhibhisa mombe, chichireva kuti zvona kana mombe dzisingadhibhisi dzobva dzarumwa nezvishambwe, dzobva dzapiwa utachiona wechirwere ichocho. Hurudziro iripo ndiri kuti varimi ndavadhibhise mombe dzavo.
Resetaunyane vanotiwo nzira yekurima yepfumvudza inzira yakanaka chose, uye varima ava vanogona kutiwana guhu rakapfuura ravaiwana vachirima nemombe, vachiti nzira iyi ine kwakawanda kwayakaedzwa ikaonekwa kuti inoshanda.
Chirongwa chepfumvudza chinobetsera kuti varimi vakwanise kuwana guhu rinovabetsera kuti vakwanise kupa mhuri yavo kudya kwakakwana kunokwanisa kusvika gore rese.
Kunyange hazvo uwandu hwemombe dzakafa mudunhu remanikaland husiri kunyatsozivikanwa, nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti Zimbabwe yakarasikirwa gore rapera nemombe dzinodarika mazana mana ezviuru nepamusana pezvirwere pamwe chete nekushayika kwemvura mumatunhu akawanda munyika. Mumiririri webhuera North mudare reparamende uye vari nhengo yeZANPF vaWilliam Mutomba vakabvuma kuti mombe zhinji dzakafa mudunhu ravo asi vakati havataure neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naSachigaro veGender Commission. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata mugungano ravo iri.
Ini zita rangu ndinonzi Commissioner Margaret Mukana naSangarwe, ndiri chairperson yeZimbabwe Gender Commission.
Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata panguva ino yeCovid-19 kucommission uku.
Mabasa atiri kutarisana nawo kucommission nguva ino yeCovid akati wandei. Anosanganisira nyaya yegender based violence inenge iri kutiwedzerei. Anosanganisirazve nyaya yemachild marriages. Anosanganisirazve kuti tinenge tichida kuramba tichipfuurira mberi tichiedza kuti madzimai awanewo voice, apindewo muzvigaro zvinoenderana nekutarisana nezvecovid izvi. Kuti havanewo voice ravo remadzimai, nekuti kazhinji tinoona kuti varume ndo vanenge vari pamberi. Saka nyaya yemadzimai nematambudziko emadzimai mamwe acho anozokanganiswa like nyaya yemaaccess to reproductive health nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka ndo zvinhu zvakawanda vanoda zvatiri kutarisana nazvo nenguva yecovid inei.
Tinoona mune zvakare zvirongwa zvamanga muri kuti muri kuedza kuyananisa mikana yevanakomana nevanasikana panguva ino yecovid-19 zvakamira seizvozvi.
Isusu tiri kuti susu kazhinji takatarisana vanhu vazhinji vakatarisana nenyaya yevanasikana kana nematambudziko avanosangana nawo asi tiri kuti isusu segender commission hatisi kugender isiri vanasikana chete inosanganisira vanavakomana saka tiri kuti tikataura nyaya yematambudziko anosangana nevanasikana tisi vanakomana vasingaitwe involved nehurukuro dzakadai tinokudzana kuti hapana kwatinofamba tichienda saka tiri kuti tinoda kuti vanakomana nevanasikana pamwe chete vange vachitarisana nenyaya iyi yekuenzaniswa kwemikana nokuti kangotarisana nesaidhi rimwe chete tinoona kuti hapana zvatiri kuita saka tinofanira kuti vanakomana vanzwisisewo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yakamira sei uye tichivabata vachiri vadiki nokuti kazhinji kana munhu achizenge akura ayarutswa nenzira yekuudzwa kuti iwewe uri mwana mukomana unofanira une kodzero dzakadai musikana achinziwa hauna kodzero dzakadai kuzoti kana wakura zvinonetsa kuti wazotange kunzwisisa saka tiri kuti vanasikana nevanakomana wese ngativabatanidzei pamwe chete tichitaura nyaya idzi dzekuenzaniswa kwemikana
zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei nyanya nevabereki
zvirongwa izvi zviri kutambirika asi munongozivawo kuti kana zvinhu zvazvine mamiriro azvakaita zvinotitorei nguva kuti vanhu vese vazvinzwisise asi tinotenda kuti tikaramba tichimbozvidzokorora tichiramba tichitaura nevabereki tinozosvika pekuti vanozonzwisisa
pane vamakatosangana navo here muchiedza kuparura zvirongwa izvozvi
hongu pane vatakasangana navo kungoti nguva ino yecovid kufamba kwacho kunenge kunoti netsei asi tiri kuedza kazhinji kana tarudzwa kuti pane dambudziko riripo ndopatiri kuedza kuti tiende tinoongorora kuti dambudziko iri rakamira sei so that titaurire vakuru kuti vagadzirise panenge pakaiwa asi nenyaya yecovid zvinotinetsei kuti tifambe kwakawanda tichiparidzira mashoko akadai asi before covid nekunga kana covid yapera tine maprograms akawanda atinoita atinoenda kumaruwa atinoenda kumadifferent communities tinotaura nawo nekumazvikoro tinotaura nawo kuti nyaya yekuenzaniswa kwemikana yevanhu vainzwisise
vamwe vangada kuziva kuti iro bazi kana kuti gungano renyu regender commission iri basa raro nderei
basa regender commission sezita raro nderekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume vanhukadzi vakomana nevasikana sezvo tinoziva kuti kazhinji madzimai nenyaya yekuti magariro edu tsika nemagariro edu anoita kuti madzimai ange asingawaniswe mikana yakaenzana nevarume mune zvinhu zvakawanda mungave mumabasa mungave mumazvikoro mungave mupi tinoona kuti madzimai anenge akati dzvanyirirwe even mune zvimwe zvematongerwo enyika tinoona kuti madzimai vanga vari pasi pasi vasina mukana wekuti mazwi avo anzwikwewo saka isusu bazi redu rakaiswa kuti tione kutiongorore kuenzaniswa kwemikana kuti nokuti constitution yedu itsva inotaura kuti madzimai nevanhurume vanofanira kupuwa mikana yakaenzana 50-50 saka isusu bazi redu rinofanira kuti tione kuti zvese zvasina kumira zvakanaka angave matsika nemagariro ingave mitemo chingave chii kana kukudzwa kunoita vana kunoita kuti mikana irambe kuenzanise tizvigadzirise
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yatakaita svondo rapera naDr. William Guri vanove nyanzvi munyaya dzeutano hwepfungwa nekugarisana apo taikurukura pamusoro pemaonero avo pamatano anoyanyotorwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vashaya kana kushayikirwa nehama vatinonzwa kuti vakawanda vavo vanosarudza kunoradzikwa kumusha kuZimbabwe. Svondo rino tiri kuenderera mberi ndichivabvunza kuti sei vana veZimbabwe vachida kuenda kumusha. Zvinove zvinogona kudhura asi paine nzira dzakachipa dzakaita sekupiswa muchirungu cremation. Regai tinzwe Dr. Guri vachitsanangura.
Nzira yakafanana nenzira yamataura vakandimire kuti munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure kure, iko nyika mukanza kumhiri kwatambotaura uko. Madota ake kuendeswa kumusha, vari kumusha vozonoungana pamadota iwayo voita zvirango zvese zvakafanira kudzamara vaviga munhu wavo ari madota akadaro. Inzira iri nyore uyezve inoreruka pakubhadhara, haidyi mari yakawanda, inorerutsira vanhu. Asi inzira isati yagamuchirika pavanhu vedu nokuti pachitendero chedu chechishona kana paunhu wedu wechishona zvokuti munhu anopiswa madota akagotakurwa takanga tisingazvizivi. Uyewo pachikristu chatakagamuchira zano rokuti munhu anopiswa zvakare izano ranga risingagamuchiriki pazvitendero zvechikristu zvatakagamuchira. Saka chinhu chitsva chinotoda kuti vanhu tionesane. Dambudziko randambotaura pekutanga nderekuti zviri maererano nerufu zvinonetsa kuti tionesane. Ndikada kuti ndigare nehama dzangu ndichiti ngatikurukure kuti mumhuri medu tinoona sei nyaya yokuti munhu anopiswa. Ndati ndinganzi murwe, handigoni kutotanga nhaurirano iyoyo nehama dzangu. Asi ndo chinhu chakakosha chandinofunga kuti takafanirwa kuti tizoite chokuti tigarisane tichitaurirana kuti kana takabvumirana semhuri kana tichinzwisisana semhuri munhu anogona kupiswa ari kunyika iri kure madota ako yakumusha zvofamba zvakanaka. Chinozonetsa manje chekuti zano iroro tinoda kuzotanga kuritaura tapanyanga. Tapa nguva yakaoma, vanhu vari kuchema, vanhu vari kurwadziva, vanhu vari kudzimbikana. Saka kuzonyatsonzwisisana chaiko chaiko nokupanana mazano hakuzobudi, nekuti tinorisira kuti ritaurwe apo zvinhu zvinenge zvanyangara.
Ishoko ripi ramungasiyira vateereri vangadai vakateerera pane ino nguva, Dr. Guri, pamusoro penyaya yatiri kukurukura iyi?
Shoko randingasiyire vateereri nderiri vakandimire. Pane chimbo chaiimbwa muhondo chinoti: Simiti usaone vana vedu kugara musango vanogarira nyika yavo, kurara mumba vanotokudawo, kusevenza vanotokudawo. Ndachimba ndakanangana nemashoko amatanga kutaura ekuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira kugarira kunze kwenyika. Ndofunga vana veZimbabwe kugara munyika mavo vanotokudawo, asi inhamo inotimanikidza kuti tigare kunze kwenyika. Chechipiri ndoda kutaura nechimbo futi ndichioreka vateereri. Pane rwiyo rwaimbwa nemagandanga rwekunzi: Magorila toraiwa matende nadzo, kumaruva tondo dziviga kumusha, tondo firipi isu Mozambika tidi, tondo firipi tondo vigwa kumusha. Saka shungu yedu savana veZimbabwe ndeyekuigwa kumusha. Ingadai iri nhamo, ingadai kuri kushayako mari, asi munhu wese anenge aine shungu yekuti dai ndanovigawo kumusha. Ndo mashoko anoda kusiyira vateereri ndichiti ngatikurukuriranei mumhuri medu pamberi perufu kuti tigare takagadzirira kuti kana tafa tikwanise kuvigwa nenzira inobatsira hama dzedu uye inobatsirawo mweya wedu. Tatenda angu. Toonana zvakare mune chimwe chirongwa. Tisatye kugara pasi nemhuri dzedu tichikurukurirana maererano nezvatinotarisira mushure mekufa. Ndatenda.
Manga makateerera kuna Dr. William Guri, vano venyanzvi yeutano hwepfungwa, vachitaura vari kuBritain muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndichiti murayiro zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare muzvirongwa zveStudio 7 zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwava 224 kana kuti 224, zvichitevera kushaya kwevanhu vaviri nezuro. Gweta riri kumirira Tawanda Muchehiwa rinoti harisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende panyaya kuti ndiani akaya motokari yakashandiswa pakupambwa kwamucheyiwa. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu roshushikana nemabatirwo ari kuitwa vasungwa vanofanirwa kunge vachipiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 12 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire kumele iveze umniningwano yohambo lwemota ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa.
USherif nguye sengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayethatha ubufakazi lobo.
Umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenzwa ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali. Amasela antshontsha incingo zamandla kagesi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo oselukusibanga esibi kakhulu.
Ilokhu ingalandelwa ngezinye indlela kusho ukuthi lanxa amagesi angabe elungisiwe kodwa ama-reservers kukhanya lokhu eluhlupho ngoba amanzi abuyi. Ngokunjalo-ke ungahamba lapho ubhodabhode ezikotshweni abantu bagcwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire eHarare kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa kobulawayo. Umjehiwa wathunjwa ngabantu ababesezimoteni ezinhlanu, enye yakhona yatholakala ukuthi ngeyenkampani yeImpala. Inkampani eziboleka abantu izimota zile michina yalezinsuku eveza ukuthi umuntu uchayele waqonda ngapi ngasiphi isikhathi lokunye okunenginengi. Kodwa iziphathamandla zeImpala zala ukuveza ulwazi lolu zisithi lanxa zilalo azisoze ziluveze. Ngalokho amagqwetha kaMujehiwa owahlukuluzwa wachaywa kwabuhlungu kwamalanga amathathu ngababemthumbile basa lolu daba emthethwandaba. Umjehiwa wathunjwa phambilini kombhikitsho owawuqoqwe ukuthi uzenziwa phambilini kwenyanga kaNtulikazi kodwa awusaphumelelanga waze wavezwa ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele abonakale kungakedluli amalanga amathathu. Sixoxe lelinye lamagqwetha kaMujehiwa umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Si-applyele into okuthiwa yi-ex parte application ye-Anthony Peeler order. I-Anthony Peeler order le esikhuluma ngayo siyabe sithi cela ukuthi inkundla isincedise ukuthi nisithathe nini ubufakazi obusendaweni ethize indawo yangikhona ingakwazi. Enye indlela sithi siyayijuma ukuthi sithole i-information leyo. Ngakho-ke siyitholile i-order leyo ngolwesi ngolwesine ivike edlulileyo. So sesitholile ubufakazi lobu ngolwesine sasesithumezela kwamanye amagqwetha esincedisana lawo aseHarare. U-sheriff nguye sengani usehudula inyawo ukuthi ahambe e-Impala Car Rentals ayethatha ubufakazi lobu. Into thina esuka ingathi iyasidanisa ukuthi endabeni leyi sizintandane. Ngesilunge ngathi we are on our own. Sengathi akahulumende kazifuni kusincedisa ukuthi information lesi sizidingela yona ibe information ukuthi ngabe yibo abayidingayo. So kulokudana ukuthize kodwa nje sesichilo nje ngaphambilini ukuthi indaba leyi inceko zikahulumende ziyabambeka. Ingathi zikahulumende zitholakala zibambeke ukuthi yizo ezenza ihlazo lolo. Ngakho ke sizenza konke okusemandleni ethu ukuthi kuze kuvele egcekeni. Ngoba labo imuli yangotawanda bafuna ukuthi lokhu kuphumele egcekeni. Ngakho ke hayi bayasinika amandla ukuthi sikontinue ngani.
Kahle kahle elikufunayo ukuthi kwenziwe kuyini nxa kuyukuthi umthethwandaba usubambe ngamandla ukuthi inkampani ye-Impala iliphe amagama abantu abacetshengela ukuthi bengaba bamthumba. Lifuna ukuthi bajeziswe na kumbe umtshehiwa abhadalwe imali.
Labo abayenza uhlazo lolu emthethweni weZimbabwe kufuze babotshwe bahambe enkantolo, inkantolo yehlaziya ubufakazi. Ngakho ke sizenza thina sizabe sisebenza ukuthi konke lokhu size sikubhuthule ngoba okwenzakale kutawanda kungenzakala kini, kungenzakala ku-anyone. Ngakho ke kufuze kuhle kunqatshelwe khathesi.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Kheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali nje kuphela. I-Commission yezokhetho e-ZEC yazise ngeviki yonale ukuthi ilizwe selingaqhuba ukhetho kulandela ukwesulwa kwesinqumo esathathwa ngenyanga kaMabasa sokuthi kungenziwa khetho elizweni ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ngomvulo omgcini isihlalo we-Commission ye-ZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba uthe zonke izikhala esezikhona ezedlula amachumi amabili ezamalunga edale lephalamende kunye lamakhansila kuzamele zivalwe mhlazi ku-5 ngenyanga kaMpalakazi kuwona lo umnyaka. Iningi lezikhenxe lezi ezingamachumi amabili lanye zadalwa ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance ngawebandla le-MDCT lelilodwa umnumzana Khila Zivu owaxotshwa kubandla le-ZANU-PF. UChamisa eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi i-$18 million ezasetshenziswa kukhetho ibingaphathisa ezibhedlela okungelamithi lokuphathisa ukutholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Lokho kade kwenziwe iZEC, yakhumbula abantu bake bakomplena bekhala ngokuthena iZEC isisuspende i-constitution ngenxa ye-COVID-19. So angibona nje kuqondile, kuyinto eqondileyo eyenziwa iZEC ukuthi kubuyelwe ukuthi constitutional democracy eyiyo enikaza abantu amalungelo namandla okuthi bakhethe abameli babo. Nxa kuthe kwenzakala ukuthi kube lommeli oshonayo kumbodi kholiweyo, izikhexwa lezo zigcwaliswe ngokhetho. So abakwenzileyo kuyinto eqondileyo, kuyinto esemthethweni. Okwemali eshotayo, imali ivele ihlalisile leZimbabwe kodwa idemocracy ivele iyadula. So ke kumele ukuthi kayidingwe leyo mali, ukhetho lenziwe ukuze silandele okuthiwa yi-constitution yeZimbabwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani kuzahamba njani impumela yakhona? Ubona ungani ibandla le-MDC Alliance liza visela na izihlalo ezathathwayo ngenxa yalokho kuthiwa i-recalling?
Angiboni ibandla le-MDC Alliance liphumelela so far kuma by election wonke asenziwe ku record it's on record ukuthi belizivele liyadliwa liyanqotshwa nxa kuma by election endikathesi futhi baku West State bahlakazekile bayalwa bodwa abanye ba confused angiboni bephumelela ukuthi banqobe ngakhangela lokhetho lwe Harare olwenziweyo oluwinwe ngumafume MDC Alliance ificine ifilter umuntu umafume okade ovele kahle kahle suka ku PDP ekade ndayibithi ungakhangela le margin yangkhona awine ngayo kuyatshengisa ukuthi into zakhona kazihambi kahle and by election MDC Alliance kathi sibone lo contract u treasurer sithi kabala mali so kuzaba inxanxanxa sibili inqola yamadonki bangawina lapha laphana kodwa kuzaba nzima singakhohle ukuthi ngobulawayo kwenzakala into enjalo after ukhetho ka 2013 ngemva kokurecall kwabo Gordon Moyo labanye nguTsvangirai izano PF yaziwinela nje lula
umnomzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakwabulawayo. Intambo zikagetsi lezi ezintshontshwayo ngezihambisa amandla kagetsi kuzitithi zokuhlambulula amanzi. Amanye amalokishi abikwa esenelise amaviki amabili engela manzi ngesikhathi lesi kule gcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi saqala ngokumbuza ukuthi udubo lwamanzi lunjani lezinsuku.
Well, indaba yamanzi ikhanya iluhlupho sibili kakhulu. Sikhuluma kanje kathe siyananzelela ku-social media lapha kuyathunyezwa amapikitsha avela atshengisa amanzi akhanya engahlambulukanga, amanzi akhanya engcolile. Ikakhulu sinanzelela amapikitsha avela kuzakhamizi ezihlala kulimango yemahathula bathi bona amanzi aphume engcole kakhulu abalaqinisa ukuthi okwenza ngcole kuyini. So ke kulalolo hlupho esilunanzelela ukuthi indaba yamanzi le inzima sikwazi umba wenza ngcole ukuthi abesanda ukuphuma kumbe vele aqhubeleke njalo kodwa okuliqiniswe ukuthi abantu balokukhalakhala njalo ngendaba leyana eyenza leli veve siyananzelela ukuthi abantu amanzi vele angaphuma engathi aqedakala abantu vele sebesesaba.
Ukuvalwa ke besizwe ukubana bekuvalwa ngoba bekulodubo lwamagetsi kwesinye isitithi esihlambulula amanzi. Singase silungisiwe yini isitithi lesi njalo sekuvalwa njani?
Well, ukuvalwa kwamanzi siyananzela ukuthi esingathi nayi water shedding kuleyo kuqhubekela phambili. Siyananzela ukuthi umasipala wakoBulawayo ubethile ukuthi okunye sokusenza amanzi avalwe kangaka avalwe kwesikhathi eside kube sokunikwa ukuthi iprogram yokuthi azabuya nini ngosuku ngosuku kubangelwe ukuthi amagetsi endaweni zamanzi akukhanya kule amakhebhuzi atshentshwe ngokunjalo amanzi akoBulawayo njengoba efuqwa ngamagetsi yiko besekunika lolu hlupho. Kodwa-ke sibone futhi enye advert etshengisayo ukuthi amanzi ukuthi amagetsi la atshentshiweyo akhanya izesa isizamo lokulungisa lapha lalaphaya. Kodwa i-advert ibisitsho futhi ukuthi lanxa kunjalo kuzaba lohlupho lokuthi ama-reservoirs lawana ukuze benelise ukuthi babhilde apha amanzi kuma-reservoirs ukuthi abuye ngapha ngokunye kuzathatha isikhathi. Ngokunjalo-ke lanxa amagesi engabe selungiswa kwakathi samanzi aloke lohlu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhonale koBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
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 mshweshwe
lamlela namba wakubembula
lamlela ndwandwe.
Iningi labazali besigaba sezansi emandebeleni likhathazekile ngokuswelakala kwamanzi esigabeni okulakho ukudala ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus nesikhathi iningi labafundi ezikolo zemaphandleni likhangelelwe ukuthi libuyele esikolo kumaviki amabili alandelayo. Kodwa abogatsha lwezemfundo bathi balohlelo lokugebha izikotsho ezikolo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
izikole ezininzi emaphandleni kulesi sabelo kazila zikotsho okudala ukuthi abafundi behambe imanga emide ukuyadinga amanzi kumbe babuye bewathwele besuke emakhaya. Lokhu sekudala ukuthi abazali bakhathazeke ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosazana Gertrude Mhlanga weGohole kwa-3 eMatobo uthi akulo okubonakalayo sokwenziwa ezikolo selokhu kuqhamukele igciwane.
Okwamanje ezinye izikolo lokhu ezisebenzisa amanzi ezithatha kuma ezikotsho izikotsho ezihlanganisela le-communities, ezinye still lokhu kunjalo kungela manzi. And mbona yani izikolo vele zilamanzi especially emaphandleni is less than half yazo. So angazi ukuthi ngezixwayiso ze-COVID ngabe sokulungele yini ukuthi izikolo zingavula.
Amazwi akhagcizelelwe unkosikazi Thando Mawuba wayematha namombe kuthule kwanda South.
Izikolo zakulesi sigaba sakithi kulobunzima angiboni ukuba sisezilungele ukuba zingavulwa ngoba into engiyaziyo engileshuwa layo zonke lezi zikolo ezikutholileyo ngama-20 liter buckets adonethwe yi-UL division.
Abafundi abazithweleyo bazavunyelwa ukubuyela esikolo ngemva kokubunjwa komthetho omutsha ovimbela abezikolo ukuthi babaxotshe. Unkosikazi Siphathiswe Nkalo esiliko eGwanda North uthi abezikolo kuzafanele njalo balungiselele ukwamukela laba bantwana abakhulelweyo.
Kuqakathekile ukuthi bathole ikusasa labo elifaneleyo njalo bathole i-counseling bengakabuyeli esikolo njalo kulandelwe zonke izinqumo ze-COVID-19.
Unkosikazi Juliet Kiwane ngumqondisi wenhlanganiso elelo amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi bayalamukela inyathelo elithethwa ngurhulumente lokuthi amantombazana azithweleyo aqhubeke ngemfundo kodwa kunenge okusamele kwenziwe.
Okukhona ukuthi abantu bafundise kabanzi, sifundise osobhuku, sifundise amateacher, sifundise labazali, kube sesifundisa labo abantwana ukuthi umntwana uzithwele akusilocala likabani. Akumelanga kube lo muntu omehlukanisa esithi discrimination ngokuthi uyisigoga, ngokuthi ulimele, ngokuthi uzithwele. Umntwana uzithwele kaye esikolo.
Laye uthakula uhulumende sokwenzile ezikolo zemaphandleni ukuze abafundi bavikeleke kugciwane le-coronavirus.
Amatanka landana asikakubone ezikolo, isikhathi sokuvula sesiseduze. Esikwesabelayo ambona ukuthi uhulumende angabe elawo amandla kumbe ezakwanelisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Tapson Nganunu Spanda uthi bazamile ukumbonisa uhulumende ngodaba lokuvulwa kwezikolo kodwa yena waba nguntando kayiphikiswa.
Sisengozini yokuthi ekunyatheleni kwethu ezikolo umkhuhlane luzamemetheka ngendlela emangalisayo ngoba sisilela kuzo zonke izinto ezidingakalayo. Aluba uhulumende wayehambisa njengokucebisa kwethu bekumele lezi zikolo zivulwe phose next year. Simazisile uhulumende ngombono lo. Uhulumende kwesinye isikhathi kathathi imbono evela kwabanye abantu, imbono eqondileyo kuye nevela kuye kuphela.
Obona ngokukhithwa kwembiko okugadzwa lezimfundo yaphansi uMnumzana Dawungana Ndoro uthi yasilela imali yokugebha izikotsho kwizikolo zonke zemaphandleni.
There is a collective effort by government to provide
water. Nathi njengogatsha lwezemfundo sinesifiso sokugebha izikotsho ezingu-729 nxa singathola imali okwamanje sile $30 million enela ugebha izikotsho ezilikhulu.
At the moment we have about $30 million which will cater for at least 100 balls.
Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguntungameli Nkomo. Namuhla sixoxa ngendlela umkhuhlane we-COVID-19 osuguqule ngayo impilo. Ngisho lesintu abanye bathi kasisalandelwa ngendlela.
Bathi ukungcwatshwa kwabantu kulezi nsuku kungavulwa amabhokisi lokutholwa kwezidumbu ezivela ikakhulu kwele South Africa ngumtshayeli wemota kuphela kungela sihlobo somufi yinto ehlukumeza imideni. Kodwa abezempilakahle bathi le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Sixoxa lesakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Mokincube yena okholelwa kakhulu esintwini. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga kakhulu Mpumo.
Likhala ngani kahle kahle lapha?
Esikusolayo lesikhalazo kakhulu ikuthi kambe njengoba udriver uyabe buya A1 kuyehlulani ukuthi sicelele oyedwa nje ongabuya ephelekezela udriver sihambe sisenza isintu sethu sikhala ngesintu sethu njalo lokuthi mayethe fika ngapha ngumuntu ohamba elahleka njalo sokufanele kusetshenziswa amafoni director uyabona izinto ezinjalo sikhala nje ku kulumende ukuthi kambe kungehlulani lapho kuyaba kulatshwe udriver lo lalo wethu ayilatshe khonapho uyabona yikho kade sikucelisa kakhulu kubohulumende bethu ukuthi kungeza ke kwenzakale yini ngoba singabantu abakholelwa esintwini.
Kuyini okusolayo ngokungavulwa kwebhokisi emngcwabeni?
Kuphazamisa impilo yezihlobo ngoba bayaba bengasenakudela ngendlela. Kuba ngcono njengoba umkhuhlane lo ukuthi umuntu uyabe engabona kodwa ke ma kulo sihlobo esibuyelayo abazali bayakwanisa ukudela ngoba babebone omunye obuye lesihlobo hayi ukuthi imota nje ibuye lomtaya udrive. So khonaloko ezihlobeni kakhulu kuyabaphambanisa kakhulu ukuthi bahlala behlukumezekile enhliziyweni ukuthi kambe engaba huye kambe kumbeni uphambanisekile. Uyazi imicabango yabantu izihlobo iyaphambaniseka kakhulu khona lokho nje ukuthi khona bengazanga bebekwazi lokumbona lowo mufi ukuthi engaba nguye na.
Ukhona liyazivikela yini kulomkhuhlane khona ngapho emakhaya?
Kakhulu mpela kahle kahle bafaka siphi ama mask izigubhu zikhona yonke indawo eminyango la kuma toilet awu siyazama sibili labo gogo yatola mpela befakile into nje esimangazayo siyaphambana umuntu ungasamazi ukuthi ukuthi kumbe ungubani ngoba yabo usuvalile silawo siphi ama mask ongalawo siyafaka amaqhiwe akula problem.
Emabhawa lapha nxali sidla amabele lisaqhubelana yini isikadi njengakudala?
Hayi emabhawa kusavaliwe noma sinatha nje kufiwe khonapha hayi kuyaba kuthelelwa lezinkomitshini kunathanathwa hayi ngoba kuyesatshelwa khonapho omunye ngomunye abele komithi yakhe uqhubela layo omunye layo omunye natha asiyazama sibili ukuzivikela plaze sincedwa izihlahla lapha mpela siyanathanatha izihaqa yonke into ngapha emakhaya mpela sigcine esintwini kakhulu ntungamizi.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu bengicabangele ukuthi bebhokhulumende bengasizwela kukhonoko isicelo esikhala ngelizwe lonke sibili hayi ukuthi imuncube ngedwa abaningi impela bakhala ngakho khonoko ukuthi kumbe kungaba ngamazwi angazwakala kumahulumende ethu wonke siyakhelane lawo isicelo mpela singathi uNkulunkulu angangenela mpela besincede ngento leyo ngoba hayi sithwalise nzima ngoba yazithi isidumo masibuya kungala wakuthibu wakududuzeka ikahle.
Lo ngumnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ongumhlabeleli. Ubekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguNtungamile Nkumo.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgonyi ohlala eLuveve. Sihlaziya ukukhathaza abesifazana labantwana ngesikhathi seCOVID-19.
Ngiyabonga Sithandekile, litshona njani laleli emakhaya? Ngiyalibingelela. iCOVID isithiye siphakathi kobunzima obumangalisayo. Okokuqala, njengabomama labantwana kumele sibe lemali. Manje emabhenki akulalutho. Siyavuka ekuseni mhla kuthiwa kuyaholwa ngo-4. 9 o'clock babe besitshayisisa ukubana kakulazimali emabhenki. Besincedwa ngama-supermarkets ukuthola i-cash ukuze phela ugade ubuye endlini. Wenze lokunye okudinga imali okunjengabozigayo, i-transport, lokubhadala nje izikweleti indleko yabo zithethe kwabanye. Kodwa konke lokhu sesisehluleka ukubana sisebenze sithini, ngoba ema-shop, ema-supermarket abaselayo i-cash, bakuhle bakulandelela ukuthi abalalutho. Kodwa sokumele ukuba sibagcine ezindlini ngenxa yawo nalo mkhuhlane. Banabangani babo ababuya bezodlala labo, sokunzima ukuba sibavumele ukuthi badlale bendawonye, ngoba uyabe ungakwazi ukubana obuye lalo mkhuhlane nguphi. Njalo kuthiwa sibafundise ngemakhaya imisebenzi yesikolo. Imisebenzi le Sithandekile iyafundela. Xa ungafundanga ungakwazi ukuthi umntwana ubanjwa njani, kuba nzima ukubana umfundise. Amanzi anjengawo sesithwele nzima kakhulu, ngoba iCOVID ikhuthaza icleanliness, ukuba sigeze izandla, siwatshe impahla, lezambuzi zihlale zihlanzekile. Sizakwenza njani sikuphumelelise lokhu, ngoba amanzi kawasekho nitsho, sesithwele nzima kangaka ngamanzi. Okunye okusikhathazayo Sithandekile yikuthi sihlezi akusasetshenzwa, kodwa ukudla kumele kudliwe, kuthalakale ukudla. Sokunzima kangaka ukuthi aluba uhulumende wethu uyasisiza asinike ukudla njengabomama ukuze sisize labantwana bathole ukudla. Kulenhlanganiso yebo esizibonayo lapha lalaphana ezinceda abantu ukuthi bathole ukudla. Kodwa-ke abaniki abantu bonke, abanye bayeqiwa ngokuthi kuthiwe bayathola. Khathesi mina ngingamboni umuntu otholayo.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi abantu abakho bagula ngenxa yamanzi abikwa engcolile khona ngapho elokitshini leLuveve. Omunye waze walaliswa esibhedlela, njalo wawutshengisa ukukhathazeka langabanye abantwana. Solunjani lolu hlupho olwamanzi?
Abantwana laba asikwazi ukuthi kwathini emathunjini, balamba kakhulu, ukudla kwakhona yikho kungekho esikhuluma ngakho. Sicela ukuncediswa shuwa ukuze siphile, ngoba sacina sibanjwa emkhuhlane eminingi siba le-stress. Kanti-ke bona abantwana futhi bale-truma balaliswa ezibhedlela, babona abantu besifa phambi kwamehlo abo, bagula, baswela, abanye babeqalisa ukulala esibhedlela ngaleso sikhathi. So ubunzima abahlangana nabo kangaka bekumele ukuthi aluba kuya-organizwa kulungisiswe i-counseling, bakhanselwe kukhanye lokubana bacabanga njani, kambe babuyele yini ku-state of izingqondo lokuphila kwabo ade beyikho khona ekuqaliseni. Lokho bekusikucela ukuthi ama-experts akwaziyo ngabantwana abakhangele ukuthi ngemva kokugula lokho kubuhlungu kangaka, kambe baseyibo yini abantwana esasivele silabo, kumbe kukhona oku-affectileyo. Ngoba uyakhangela umntwana wakhona ubone kwesinye isikhathi ukhuluma laye engani kakuzwa vele lokuthi uthini. So siyadlinzeka kangaka sicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okonakalayo, ngoba abanye bayakhanya ngesikini, abanye amajwabu abanjani, pho ababe belimalele ngaphakathi bazakwenziwa njani. Cela ukubana sisize sincediswe, siyenzele imihlangano, ngoba lokho kwagulayo abantwana sikhanya nje sesingabantu abalahlelwa eceleni okunganabazange bahlangane lobunzima. Ngiyabonga kakhulu inkosi ibusisa.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Petronella Mvumi ohlala eluveni feni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umthethwandaba wakobulawayo usunqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota ye-Impala Car Hire kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecatshangelwa ukuthi asetshenziswa ukuthumba usakhulayo uTawanda Mujehiwa. Umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ezigidi ezifika phose ezingamashumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by-elections yikudlalisa imali nje kuphela. Selugqiba ke lapha uhlelo lotula lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.